Kurangwa kwakati kwataita mabasa takamborwisa tikatiwanei zvishomanini zvatakawana. Norangarira makunzo kwevanhu takasvika pakuwana $100 yavakubhadharwa nehurumende. Riri simba ratakaisa nekurwisa kwataiita tikamuonera pamwe sefederation. Tikazoita dambudziko sefederation patakati hatichadi kurwa tiri sefederation yefozel chete. Taakuda kuti tibatane nemamwe maunions ana zinta nevamwe. Tobatanawo nemamwe masivu sevhanzi ese tiri pamwe chete. Ndo patakazoita strike yatoenda kuita musi wa26 September. Yakaiti ichange yakapfuura yakabatanidza vanhu vese asi ikazove iyo yakazove the worst kudarika dzimwe dzese nenyaya yekuti vamwe vedu havana kuda kuzoita kurwa kwataifunga kuti vachabatana nesu kurwa kwavaita kumashure kwataiita sefozel zvinhu zvedu zvaibudirira kubvira musi wa7 February. Saka tasvika pachimano chekuti takareflecta tikaona kufoira kwakaita 23 September nekuda kwekutengeswa kwatakaitwa nevamwe vakaida kubatana navo tikasvika pakuti takuenda kumaschools chinoita maconsultations kuti muna January 2023 varayiridzi kana muchina kuwedzerwa mari tingarambe here tichienda kubasa kana kuti tomira. Taakubuilda tichiita maconsultations ekuti hatichadi kukonsultana nemaleaders kana mumabhoardroom nevanhu vanonyemera kuita maleaders vasina vanhu. Taakuenda kuzvikoro tichinokonsulta mamembers mateachers chaivo kusanganisira vasiri vefozel.
Musiyano unenge uri papi apa vamasaraure nekunge mangozivisa kuti ngatiendei chinorangwa mabasa moona vanoda vachikujoinai nekuzenge maakupinda muzvikoro iko kuchii chingange chasiyana ipapo.
Musiyano wakanyanya uri pakuti maunions kuti ave successful anenge ari democratic ekuti madecisions avo anoshanda nemaconsultations kuti kana pazoda chisungo chasungwa hatina kusungwa kubva kuHarare chasungwa nenyika yese. Saka kuenda kuzvikoro kunonzwa pfungwa dzevanhu vachivhota kana vakavhota kuti ai vakatibhomirei munoramba muchishandisa method pamwe isiri kudiwa nematicha. Saka maticha akatiudza kuti zvemastrike ngatimirei tichamira kana vakatiudza kuti hendei mberi chaapo ndechekuti taakuziva kuti patinoita an announcement haisi kutaurwa haisi announcement yamasaraure iye announcement yematicha ese yatinenge taconsulta zvireva kuti chaachinhu chedu tese yatichamira nacho tese chichaita mutsindo wakanyanya chisiri chinhu chabva kumabhodhroom ekuHarare.
Kweiyo hurumende iri kuti iwo panyaya iyoyi matimamboedza iri kudzokera kwavari kuti munzwe kuti vane zvavari kukuitira iwo here?
Tinoramba tichidzokera kuhurumende tinodoona kuti hurumende chayatoita kutotanga kugadzira mastructure kunyanya hurumende yedu yaita dambudziko yabatana nepolitical party inotonga yeZANU-PF. So ZANU-PF iri kutoshandisa hurumende kutotanga kucreata zvimastructure zvinonzi ana teachers for ED kutokonzera chaos musector vachida kudistrupta beginning network of trade unions. Asi izvi hatimiri kutaura navo tinoramba tichidzoka kwavari tichivakumbira kuti varangarire kuti vane basa rekuti vabhadhare mari inokwana. Tivarangaridza kuti constitution yataakushandisa inosungira kuti maconditions of service evashandi vehurumende anga achifitwa through collective bargaining. Hatinoramba tichivamanikidza kuti dai tagadzirisa mutemo kuti tigare tichiita collective bargaining. Asi hurumende yedu tinoona kuti nyaya yekupa maservices kuvanhu anosanganisira education havasinonokoshesa. Saka nyaya dzedu zhinji vanodzignora sazvitanda mubvuu. Asi tiramba tichivamanikidza sekumanikidza kwatakavaita musi wa7 February vakazotipa 100 euro.
Asi chii chikuru chamungati chakapotseka kana chakatadza kuti masangano munge muchishanda pamwe chete?
Chakanyanyotitadzisa inyaya yekuti mamwe masangano ekumirira vashandi aakutungamirirwa nevanhu vasina zvido zvevasandibamoyo. Tinoona vamwe vanenge vachigara mumabhodhi emaparasitaa vehurumende achidya mari, vamwe vanenge vari mubhodhi rezinsec, vamwe ari kugara mubhodhi renasa, vamwe vanogara mubhodhi ripi. Ndo mari dzaakuvaita kuti vapinde mucomfort zone yekuti ivo havachina hanya nehomwe nedumbu revanhu vavanonyedera kuti vanomiririra. Ndo chinhu chikuru chakati rwisa ichocho chekuti vamwe vanenge vachitomhanya kunomhanya kuna employer atinoti mayellow union yekuti basa ravo hombe nderekutomiririra employer kudarika kumirira mushandi. Vaakumirira mushandiri yavatomirire mushandi.
Saka tingati here vamasaraure ndokuparara kwemasangano anomirira vashandi vehurumende uku?
Kana ari vaya vanenge vakatengwa vandikutsanangura hongu vaparara havachamirire kumirira vashandi vehurumende, vaakutomirira hurumende yavo pachayo. Asi tiri kufara kuti tinotengesa mutungamiri asi vashandi vavanonyodedzera kutungamiri havatengese. Ndosaka muri kuona maunions ari mufederation of Zimbabwe Workers Unions ari kukura zuva nezuva